misanga mapfuta wanga wakanangana nenyaya yetsarudzo dziri kuuya nexiye wakanangana nekuti mamemba edu mabhenda akwanise kunge achipatisipeta especially mubiometric voter registration process rakatanga iyi kuti vaende neuwandu hwavo vakwanise kupatisipeta uyezve kuti vakwanise kuwanawo information inovabatsira kugadzirisa chero vakasangana nematambudziko pakurekisa kwavanenge vachiita vawane information yekuzvibatsira iwo nokubatsira vamwe ruzhinji rwezimbabwe makastomers avo anouya achingotenga pavari everyday tinomatii maspirit conversation akalonja iwaya.
Idzo nhengo dzenyu dziri kutambira sei urongwa ihwohwu?
Nhengo dzedu dziri kufara, vafara, vatembera, vakati ndo zvavanga vakamirira nokuti mukana wavachawana wokuti pavanoenda kundovhota vanovhota vari from an informed point of view. Zvinoreva kuti vanenge vane information yese yekuziva kuti munhu andofanira kuvhotera ndiani ende zvii zvaakamboita ii tatingaita kuti tiwane kuvhotera munhu anotibatsira paurongwa hwatinahwo semabhenda.
Sei mazofunga kuda kuvadzidzisa pamusoro penyaya yekurejista iyoyi asi kune masangano akawanda ekuti vanogona kuwana ruzivo?
Isu taona sekuti seboka namba chedu ndechekuti mamembers edu aparticipate munyaya dzese dzinoita nezvenyika ino, zvingava zveikonomi, zvingava zveparamende, zvingava zvemariro zvekusarudzo izvezvi. Saka tinongozadzisa chatakaita patakatanga boka redu rezisei kuti tichapatsira mamembers edu kuti aparticipate muurongwa hwese ihwohwo. Saka ndozvatingoita, tingozadzisa dozore zvatakakomerwa seboka.
Muchaenda kunoita misangano yakadai kupi zvakare?
Tichibuda muno muHarare tinanga takaenda kwaMutare, tichibva kwaMutare tinoenda kuMasvingo, tichibva kuenda kuLawari. Tare tinoedu ndeyekuti tipake maguta ose mahombe, tapedza maguta ose mahombe kana nguva ichiri kutendera toenda kumagrowth point nedzimwe nzvimbo dziri kumamisha.